Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoimbisa kuti vachadzivisa zuva richatarwa sarudzo nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekuti veruzhinji vakwanise kutarisa kana mazita ava ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll chinotanga nyika yose, asi chichinzi hachina kunge chakarongeka. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastellaga Premier Soccer League. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti vachataura nezvezuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Bepanhau reChronicle rinoti vaMunangagwa vataura mashoko aya pamabiko ekuvhura zviri pamutemo mupanda wekudzidzira pamavobolo Secondary School kuBhinga mudunhu raMateveland North. VaMunangagwa vanga vari kuBhinga uko vaparurawo urongwa hwekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro kana kuti National Culture Month pamabiko aitirwa paKariyangwe Secondary School kwakare kuBhinga. Mutungamiri wenyika vanonzi vakurudzira vanhu vose vemuBhinga kuti kana sarudzo dzave kuitwa vavhote kuitira kuchengetedza nhaka yavo.
The Voice of America.
Veruzhinji nyika yose nhasi vatanga kutarisa kuona kana mazita avo ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll pamberi pesarudzo dzegore rino. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichinzi yakundikana kuisa zvikwanisiro zvinodiwa munzvimbo dzakawanda zvekuti chirongwa chayo chekutariswa kwemazita ichi chifambe zvakanaka. Frank Chikore anotipa zvizere.
Chirongwa cheZEC chekuti veruzhinji vatarise kana mazita avo ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazita avo munzvimbo dzakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazita avo panhare mbozha dzavo pachikoro cheMhofu Primary School chiri mumusha weHighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wevatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Ndauya kuzocheka zita rangu voters roll ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitupa changu kubva wacheka madetails angu my name was there. So ndingokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka mazita enyu muvoters roll uone kuti madetails ako ari correct here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake mugwaro iri vaAndrew Kudzaishe Dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandafika vana banda yanjizo tarisa nukuti ndakachinja shitupa chaka gadziriswa kwa shoka kanga nisika saka ndafika nasinda wana asadu za shinja from the last time pandagambo fila form saka ndafiliswa zikari rume form ndakuti zikadziriswe. I'm hoping since this is the final, the voters will check your true Peter. Pachazo shika kutiti vote, shingi shwa gaziriso.
Vadangare vakuru zirava mwevachigere mzimba, kutivabude ne uwandu wavo, kutivano tarisa mazavo mugwarua vote, kutivaku kwanza kuvota msarzo zirikuya, vajita apana ino furiraivete, kunono kakufuru wako njimbo zekutarisira mazita, pamwene kushai kwa kwegwarure vavoti, ne kusashanda zvakanaka kwemichina yezek, zvinonzi zvazo konzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi, vautoilesi laigwana, vabudise gwaro kuvatori venhau, vachiti komisheni yavo, ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwarure vavoti, Studio 7 yaedza kubata vasi laigwana, kutinzwe zvizhinji, asi vatitaure nemutauri wekomisheni yavo, vaJustin Manyau, avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, zvichakadai, vakafano bata chigaro chemunyorano nezvesarudzo mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaIan Makoni vakuridzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaruri vavhoti iri vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo owana mukana wokuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station sego rakapera. Rikuiswa zvakare kucorrect ward. Asi, rikunzi ndiri kuHarare North. Isu stoza kuti after delimitation, Harare North haichisipo. Saka zvinoreva kuredi kuti izvozvi pano kukanganisika kwakaitwa kunofanira kuti kugadziriswe. Saka tinokurudzira mavoters ese, maregistered voters ese, hazvirevi hazvina mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota. Enda kumainspection centers ikoko. Unoona kuti zita rako riripo here zvakare nokusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako ID inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo asi imwe nhengo yeZANU PF kumashonaland west vamunyaradzi Ngandini vati vanhu vazhinji vabuda nouwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe ese ese whole 5 constituents inosanganisira east north, central, west, nemagunje. Ndikuona sekuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo. Zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona assurance yekuti uri kuno vhota zvechokwadi. Zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndiri kunovhota unoziva kuti zveshuwa ndiri kunokasta, ndiri kunoti tsepete tsepete. Zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaruri vavhoti iri, Zeki iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata, zvepurasitiki, kana zvebepa zvine mifananidzo yavo, kana mapasipoti. Zeki yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaruri vavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31, asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa neZeki, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vakatarisirwa kutara zuva richaitwa sarudzo nemusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyore sese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA avakazivisa nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa vanoti kana pakasabuda chimuko pachikumbiro chavo chekuti vabvumizwe kushanda mazuva matatu pasvondo vanogona kurangwa mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti ZIMRATU vaDominic Manyangadze vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasangana nevakuru veZimra avanonzi vakati vachambonoziya zvichemo zvevashandi. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vakaudzawo Studio 7 nezuro wakare kuti vachatizivisa pamire ZIMRA panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naIvan Zininga weStudio 7 navamanyangadze nezuro.
akaitwa negotiations egore rino aikavha January to June. Vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya panyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekuzebenyika yemaunited states. Hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhi yekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kubhadharira vana vavo vechikoro vakwanise kuafoda kuti vange vachibhadhara marendi kana kuti pavanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya yetransport. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anonzi masaidi aso kana kumbondotsvaka ratinoti hosho kumbondotengesa-tengesawo zvinhu zvako zvo zvaunenge wangowana. Saka ndeo nyaya nemutiyo uripo panyaya yevashandi vezimba vaomedza neupenyu vari kupangwaya.
Makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvawo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichizoreketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi, muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri. Tiri kutambura panyaya yekuafoda mabhesiki iri mumi. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira imbloya wedu kuti atipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mhinduro kubva ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavapa nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa kana pakasabuda chiripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vezimura reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimuratu, vaDominic Manyangadze vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Margaret Shireni, avo vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuTexas asi pari zvino vari kugungano reZim Expo riri kuitirwa iro muGeorgia kuAtlanta. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavafambira iko kuno kugungano ranhasi.
Ndinokumhoresai vanhu veZimbabwe. Kuno kundafambira kuya kuzoita pasipoti yangu yakaexpire. Tinoda kutenda veembasi vanga vari kuno kuZimu Expo vanotibatsira isusu zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munomu zvinove nemapasipoti ekuZimbabwe kuti tikwanise kurinyuwa mapasipoti edu nekutora mapasipoti edu. Saka ndizvo zvatakafambira kunoku. Takadhiraivha kubva kuDallas, Texas zvinotora about 11 hours kuti tiuye kunoku kuAtlanta, Georgia. Saka ndo kwa tiri kuno kukurinywa mapasipoti edu.
Maona zviri nyore here kuti mukwanise kunge muchirinywa mapasipoti zvinodiwa?
Zviri nyore nekuti vanhu vacho vanotibatsira stereki. Vanotudza zvatinoda zvakaita sema birth certificate, mapasipoti pictures ne mari dzinenge dzichidiwa ipapo. Votibatsira kuti tinofila sema forms acho. Tozotumira kumba kuti zvirinyuwe nekuti tozowana mapasipoti edu. Pati vanotibatsira stereki vekuembasi yekuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti pave nemagungano akadai seZim Expo aya?
Anotibatsira zvekuti nekuti tinogara kumastates akasiyana siyana. Kuti kuembasi yekuZimbabwe iri kuWashington sometimes kure stereki. Saka kana vachiita maexpo ayo mastates akasiyana siyana zvinenge zviri nyore kuti tiende kumastate iwayo. Plasma Zim Expo vanoita ya vanounza vanhu vaimbi vekuZimbabwe nezvinhu zvakasiyana zvemabhizinesi. Saka isusu tinoti tichiona kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika yedu tichisapotawo avo vaimbi vanenge vari vekunyika kwedu. Saka hatingi zvakakosha stereki.
Tinoona imi muri mudzimai wekuZimbabwe, mabasa api amuri kubata imo muno muAmerica?
Tinongoita zvakasiyana siyana. Kuno kundakauya kuzodzidza ndinoita nursing nezvimwe zvatichitawo paside nemamission trips atinotora kuenda kunze kwenyika.
Titsanangurirewo pamusoro pemamission trip aya, vamwe vangadawo kuziya madzimai kuti pamwe vangapindawo mazviri, zvinofamba sei?
Ini ndakaroorwa nemurume wekuUganda, saka vanoita zvepastoral zvemukuru wechechi. Saka tichiita mamissions yekunoona maorphans nemachechis ikoko nemamedical missions atinotora manesi nemadokta tichinoona maorphans tichinorapa.
Tinoona zvakare kuti panguva ino vanhu vachangobva muCovid, makakwanisa here kubatsirawo kumusha kunyangwe zvenyu mataura imi kuti murume wenyu ndewe kuUganda ko kuZimbabwe?
Tine chingobatsira apo neapo vanenge vatibvunzawo kuti tudo chakati ungotumirawo. Saka ndo zvatinokwanisa kuita izvozvo.
Semudzimai vamwewo vari kumusha vangangoti zviri nyore here kurarama imomo muAmerica?
Zvinokwanisika kuitika, but dzimweni dzenguva zvinonetsa. Saka kana uri munhu womukadzi unoda kuzvimiririra, kana uchikwanisa kuenda kuchikoro unoda kuenda kuchikoro kuti uzvimirire. Kuno kunonetsa kuti kana uine murume ungoti murume ndiye ashande, but mese munotoda kushanda. Asi zvinoitika uine sapoti yevamwe vakadzi zvinoita.
Ko, panyaya yekukudza vana imo muno muAmerica munozviona zviri nyorere?
Kuno kune challenge yayo yokuti isusu takakurira kuAfrica. Saka kana uchikudza vana munomu, maitiro acho nezvese zvakasiyana. Plus support yefamily inenge isipo. Saka unenge uchitosupportwa nevamwe vanenge vasiri hama yavo nevanhu vemunomu. Plus panyaya yekudzidzisa culture, unenge uchida kutoblenda culture yemunomu neculture yekumba. Saka sometimes zvinonetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuAtlanta, Georgia, kuchiitiko cheZim Expo chiripo kubvira nezuro kusvika mangwana svondo.
Tinotenda zvikuru Marvelous tichiti teererai zvakare svondo rinouya apo munenge muchinzwa chimwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Ikire zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri pamusoro tichitarisa nyaya yekugunun'una kuri kuitwa nevanhu pamusoro pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty chekusunungura vanhu vanonzi vakaparadza mhosva dzekubata chibharo. Vatiinawo muhurukuro yedu ndava Edison Chihota, vanove mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO.
Chokwadi kuti vanhu vane kodzero yekutaura nekubvunza mibvunzo yakadaro nekupa munezvengezwa vanenge vasingatinyatsonzwisisa. Chinoita kuti vanhu vasanzwisise maitikiro anoita zvinhu, mafambiro azvinenge zvichiita nemafambisiro avane mbenge vazviita kare. Zvinhu zvedu zvakabvira pakukanganisika pakunyorwa kwebumburo remutemo, nekuti pamanyorerwa anoitwa bumburo remutemo vanhu havazoridenda mumashure macho vachiratidzwa kunzi mutemo uyu unozenge uchiita zvakati uchizoita zvakati, kuti vachizogutsikana nazvo kana zvainge zvichizonge zvaakutiitwa kuita kuti vasazove vanokahadzika semakahadzikira avaakuita.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika vakatora danho iri vachitarisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo ekuti vange vachiburitsa vanhu vanenge vane makore adarika 60 zvichikwira. Vazhinji vari kutariswa nevanhu panyaya iyoyi yekubata chibharo ndeivavo vanhu vari mumakore 60 zvichikwira. Vaifanira kuita sei panyaya yakadai mutungamiri wenyika?
Ichokwadi kuti vanhu vakaburitswa nenzira iyoyo, asi kuburida kwavo kwavaita uku hakusisiri zvakare kufadza vanhu, nekuda kwokuti vanhu vainge vasingatarisiri zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pazvakataurwa vanhu vakaona sechinhu chakangonaka vanhu ava vasati vabuda. Vanhu ava vazobuda nemabudiro iwaya ndopaona vanhu kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Asi regai titi ikodzero yevanhu kuti vataure. Kana vataura, zvotsvagwa zvakakodzera kuti zvinoitwa sei. Hapana munhu anofara kuti munhu akabata chibharo anga achibuda mujere. Kubvira kune mutungamiriri wenyika pache zvake, izvozvo handifunge kuti vanozvifarira, asi manje vanokundikana nekuda kwekuti mutemo kana watoutaura vatotaura chinhu chaakutoitwa saichocho.
Ndiani anosarudza vanhu vanozoburitswa mujeri panopiwa iyo presidential amnesty? Vachiota
vanhu vanosarudza vanhu havasi presidendi, havasi minista, asi kuti vanosarudzwa nemaofficers ekujeri, nekuti ndoo vanoshanda nevanhu. Dai kuri kuti vanhu ivava vaise vanotaura izvi vachimboenda kujeri vachinoonana nevasungwa, havadaire kuti musungwa kana ari mujeri anopara mhaka zvakare. Asi vanoshanda navo vanovaziva neunhu hwavo, vanozviziva zvavo kuti vanhu ava vanogona kungopara mhaka chere nguva ipi. Ndinozviziva inhau inorwadza chose kuvanhu, asi zvatoitika zvokuti hatichagona kuti titi zvinoda kudzorerwa kumashure.
Saka chii chinofanira kuchiitwa iye zvino vachiota kugadzirisa nyaya iyoyi, nokuti veruzhinji vakatsamwa naye zvikuru?
Chataa kufanirwa kuita kuti tigadzirise zvinhu kuitira mune ramangwana kana paakuzoitika chinhu chakafanana naichocho, chive chinoziviswa kuti chinhu chaenda nenzira yakati, chichafamba nenzira yakati. Havangoita nje, asi kuti kune matare anogarwa, kune vanhu vanobvumirwa kunzi ngavatange vabvunzwa. Komishina generaro vane inonzi komisheni yavanoshanda nayo, yavanogara nayo pasi, vokurukura pamwe chete nekomisheni iyoyo. Komishina generaro vane rimwe boka ravanopazve kuti rigare pasi, rinova reparal board. Kana boka iroro ragara pasi rikaongororawo rovapawo pfungwa dzaro, mapoka iwayo akagara pasi anovapa pfungwa dzavo kuti isuwo taona zvakakodzera kuti ava vanhu ava vaende zvavo, nekuti komishina generaro vanenge vapa mazita evanhu ivavo kuti vanhu ava ndo vatoda kuti vaende kumba. Ndo zvinoitika pavasungwa kana vari mujeri. Vanhu ngavazvinzwisise izvozvo.
Tinozwa kuti vamwe vanhu vakaburiswa vatodzoka zvakare kujeri,
mushine mekupara dzimhosva dzakasiyana siyana. Tingati here majeri haasi kuita zvinotarisirwa zvekurehabilitata kana kuvandudza munhu.
Kudzokera kwemunhu kujeri, maonero atinoita sevanhu vanoshanda navo inzira yekuti vamwe vacho vanenge vasina kukwana kunyatsopedza kubikwa. Pachirungu vanoti half baked. Vanhu vari kujeri vanodzidzisa vanhu ava vanototora nguva yavo nekunzvera nekuona kuti munhu uyu pane chaari kubatawo here, pane chaari. Asi vamwe vacho sekutaura kwatiri kuita kuti vane pfungwa dzekunyengedza. Mumwe wacho haatorina kumba kwekusikogara, mumwe haatorina kana basa rekuriita. Zvinongoburikidza nekuonekwa kwari, nekuti kana uri kujeri unowana gumbezi remahara, unowana hembe yekupfeka yemahara.
Tinotenda Edson Chihota veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, ZACROM. Munhau dzemitambo. Mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wekugumisira uyezve wekupemberera nhoroondo yake munyaya dzetsiwa wanga uchifanira kuitwa nhasi manheru wambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vano ziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushaikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center iyo yangaida kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yaManyuchi muzare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Clever Spoon achange achirwa na Tembani Mhlanga, Ivans achange achirwa na Salim Chazama, Tatenda Nyivu achange achirwa na Yamikani Mkandawire, Jeremiah Mere nas achange achitarisana na Sidney Baloyi, pane zvakare anonzi Andrew John achange achirwa na Philip Musani.
Muzare Cheru vanoti Manyuchi oyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirawo vadiki vari kumuya. Iye ndofunga semunhu ane mabelts 18. Akunzwa kuti pake akagwasi.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrovos ake zvachose. Asi mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBaba Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities vanga vachifanira kuti tigoisa. Nhasi uno tingati mumwe musi zvanga zvisiri zvedu, nekuti ndichitarisa kuenda pagedhi tiri kuenda mumwe musi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzvere nyaya yekuti bhora riyati.
Tinotenda Michael Kariati atipa nhau dzemitambo. Tichiti morara zvakanaka vateereri kubva kune kustudio 7. Ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndiri muWashington DC. Ndekusiyemwe naPraxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.